Botswana yakawana kuzvitonga kubva kunyika yeBritain musi wa30 gunyana 1966 muchiitiko charumbidzwa nevakawanda semukana wakaita kuti Zimbabwe ibatsirikane mukuwanawo kwayo kuzvitonga. Zimbabwe iyo yakanga iri pasi peutongi hweBritain zove pasi peutongi hwemushakabvu vaIan Douglas Smith mushure mekunge Rhodesia yazvipa rusununguko yega kubva kuBritain isati yadzokera zvakare mumaoko eBritain. Inonzi yakawana rubatsiro rwakakosha zvikuru kubva kuBotswana kusvika iwane kuzvitonga kuzere musi wa18 kubvumbi 1980. Mutungamiriri webato remavambo kusile Don Dr. Simbarashe Makoni, avo vakagara muBotswana kwemakore gumi mushure mekudomwa semunyori wesangano raSADC mugore ra1983, vaudza Studio 7 kuti Botswana yaive nhengo hombe yechikwata chenyika dzaitsigira hondo dzerusununguko munyika dzinosanganisira Zimbabwe, Mozambique, Angola, Namibia neSouth Africa.
Botswana yaive nhengo yechikwata chenyika dzaitsigira hondo dzerusununguko dzainzi muchirungu ma-frontline state. Nyika dzese dzanga dzakabatana nedzakanga dzisati dzasununguka. Chikwata ichocho pamwe chete nenhengo dzacho yega yega yakazvimirira dzakabatsira hondo dzerusununguko rweAngola, Mozambique, Zimbabwe, Namibia neSouth Africa nenzira dzakasiyana siyana.
Dr. Makoni vaenderera mberi vachiti Botswana yakapa zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji upoteri pamuzindo vapoteri weDuku refugee camp apo paichengetwa vanhu vaitiza hondo munyika.
Vaizochengetawo zvakare vanhu vaitiza munyika idzi kutiza udzvanyiriri. Vamwe vakangoguma vari vapoteri semuBotswana pamusha weDukwi, musha weBroadhurst maichengetwa vapoteri, kana kuti vamwe vacho vakazopfuurira kuenda kunopinda muvakarwira hondo.
Kama pakati penyika mbiri idzi unofadza ruzhinji rwevana veZimbabwe vanogara nekushanda muBotswana, izvo zvaita kuti vabatane nezvizvarwa zveBotswana mukurangarira zuva iri. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudhorobha reFrancistown vaPaterson Mushayabasa vaudza Studio 7 kuti kugokedzana moto kwenyika mbiri idzi ndiko kuri kuita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvigamuchirike muBotswana.
Zvakara zvinongoitika kwese kudai zvanga zviri nyumbo senanga ndaisina kubvumira. Saka kubvumira kweBotswana zvaZimbabwe wave muno it means pane kuwirirana. Botswana pasina kuwirirana haungaripoti kunyika musina kuwirirana nayo.
VaChristopher Chingwanangwana avo vanorarama nechamuka inyama mudhorobha reFrancistown vati chikumbiro chavo chikuru ndechekuti Botswana iratidze zvakare chido chayakamboratidza munguva yehondo kuitira kuti ibatsire kubvisa Zimbabwe mumadhaka mairi nhasi mune zveupfumi.
Kuti Zimbabwe ichinje idzokere panzvimbo yakanga iri vanobatsirana sei financially even nemaideas chaiwo kuti vachibatsirana vatongi vedu vari kuZimbabwe vonovapo pfungwa dzavo kuti mukaita zvinhu makadai 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 Zimbabwe inogona kudzokera panzvimbo.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vanomeni mufandaidza vati Botswana yenyika yakabvira kare mukuchengeta zvizvarwa zveZimbabwe zvakanyanya zvichienzaniswa nedzimwe nyika.
Kubatana kweZimbabwe neBotswana hapana kudzitsaukanisa, dzinoda kuti dzishandidzane. Saka pakushandidzana kwazvo ikokoko dzinodaro kuti ndiko kuchakura nekubatana kwenyika dzacho. Zvakabvira munguva yehondo nezvicharamba zvichienda mberi zvakadaro.
Vamukwetsi Masisi, mutungamiri wenyika iyi, vanga vari pakati pezvizvarwa zveBotswana zvosara zvichipembera zuva iri munhandare yeNational Stadium muguta guru renyika iyi reGaborone. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.